Zimiseke yaburitsa mari dziri kubhadharwa nevana kunyora bvunzo ra2024 zvichisanganisira grade 6 ordinary level neadvanced level.
Idzo mari dziri kubhadharwa goro rino dzachinja zvakadini tichitarisa dzegore rakapera.
Mari dziri kubhadharwa gore rino hadzina kumbvira dzachinja, idzodzo dzakasetwa dzakagazetwa nehurumende mugore ra2019. Ndidzo mari dzimwe chete idzodzo. Hurumende iri kusubsidiza mafees for vana vari kunyorera vanodzidza kuzvikoro zvehurumende kana kuti zvikoro zvekanzuro nemamission schools asati aprivatiza.
Zvinoreva kuti kudii pamabata kachirungu ako subsidized? Imari dzinofanirwa kubhadharwa pachidzidzo chimwe nechimwe, vateereri vanoda kunzwisisa izvozvozvo.
Vana vachanyorera kumagovernment schools ordinary level vanobhadhara $11. Vekumaprivate schools kana maprivate colleges kana vana vari kunyorera bvunzo dzavakafoira vanobhadhara $24 per subject. Advanced level vanobhadhara $22 vari kudzidza muzvikoro zvehurumende kana dzekanzuro. Vanodzidza maprivate colleges nemaprivate candidates neava vari kunyorera advanced level vakambonyorazve vanobhadhara $48.
Zvine mazuva here anotarwa kuti vanofanira kunge vabhadhara kusvika musi wakati kana kuti vanongobhadharira pavakwanisira?
Tinotarisira kuti vana vakwanise kuregista muna June. Registration ovhara musi wa20 March. Muna November registration ovhara 26 March.